manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 14/2022 makatirira ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinogumbuka nazvo nokuti kana kuchikonzi Africa ino inkluda Zimbabwe. Saka tinoringe Zimbabwe anofanira kunge achikokwawo kudariro zvirinei.
Zimbabwe yonyunyuta nekusakokwa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Leadership Summit uri kuitirwa muWashington DC ukowo kuri kutarisirwa kutaurwa nhasi nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden.
Uyu musangano waiitwa neAmerica ichisangana nenyika dzaive kuda kuchidzana naye saka kunyika kwavo kunotoshandisa kuti kungava kuchinangana nenyaya dzipi sezvo kumusangano wakokwa nenyika yeAmerica.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti Zimbabwe aingaudze America vanhu vekukoka kunhimbe kwayo. Mudzimai wava Job Scala obatwa nemhosva yekutyaira ari kudivi risiriro. Ko ndiani achaenda kumafinals eWorld Cup pakati peFrance neMorocco kunosangana neArgentina. Tichakupai zviri kuitika kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura nhasi nevatungamiri venyika dzemuAfrica nevamiriri vavo vanosvika makumi mashanu nemashanu. VaBiden vari kutarisirwa kuudza vatungamiri ava vakaungana muWashington DC kuti America iri kutsigira chisungo chavo chekuti African Union ive nhengo yenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20. Mutungamiri wenyika yeAmerica ari kutarisirwawo kuzivisa kuti America yaumba homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti $55 billion kubatsira mukudyirana nenyika dzemuAfrica kwemakore matatu anotevera. America yadomawo vaimbova mumiriri wayo kune dzimwe nyika kusanganisirawo kuZimbabwe vaJohn Carson kuti vaone kuti zvose zviri kubvumiranwa izvi zvazadzikiswa. Kunyange hazvo vatungamiri venyika dzakawanda vakakokwa kuAmerica, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa sezvo vakatemirwa zvirango vachipomirwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Asi vanoramba kuti vari kutyora kodzero dzevanhu. Zimbabwe iri kumiririrwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. VaShava neZuro vakaita hurukuro naMavelas Mhlanga nyauye weStudio 7 vakaratidza kusafara nedanho rekusakokwa kwavaMnangagwa uye kutemerwa zvirango kwemwanakomana wavo Emmerson Mnangagwa Jr. nevamwe. Ngatinzwei hurukuro iyi.
Nyika yeZimbabwe inoda kumaya pamwe chete nenyika dzose dzepasi pano kutsvaga kuti kugara kwakanaka kungowanikwa sei. Zvipa zvatakamusangano unonzi US Africa Summit Zimbabwe yanga isingakokwe. Saka Zimbabwe yazokokwa pano uno asi yakokwa isina kukokwa kana muzimbo zvandotaura. Yakokwa kuti Zimbabwe ngaive asi mukuru weZimbabwe haana kukokwa. Minda uya ndakamirira Zimbabwe.
Munotambira sei izvi zvekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa?
Tinogumbuka nazvo nokuti kana kuchingonzi Africa ino include Zimbabwe. Saka tikure nyika Zimbabwe anofanga chikokwa ku dariro serine.
Makwani saire kutaura kunyunyuta kwenyu ku hurumende yaAmerica. Vari kuti
ah tsatataura nawo zvedu. Asi kuti tinotaura, chataura. Ivanozviziva tachange chitaura kuti isu tiri padu kwafe.
Ane mimwe misangano yamuchange muri kupinda here?
Panguva inoyi. Iye zvinotoziva mangwana chapindawo ine misangano yavakaronga. Hapana musangano watinoridza kupinda sinsi apa tinopinda misangano yavo iyo.
Takaona America ichitaura iyo kuti pane vamwe vakaiswa pazviranga zveupfumi vakadomwa nezuro. Munotambira seizvo?
Hatifari nazvo izvozvo. Hatinyanyi kufara zvikuru sei kana vanga vambotambanudza ruoko rwavo vachiti uyai tishande pamwe chete voerekana mangwana womuka vati taranga takuranga yekuti nokuisa vamwe vanhu pazvirango asi vachiti vane vamwe vavakurisa zvakare ipapo isu titoda kugara tinzwanana kana pane zvinovanetsa ngavataure nesu tichiwirirana tinogona kuwirirana pane zvimwe tichitanga kuwirirana pane zvimwe asi hazvipedzi kukama izvo.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vachitaura vari muno muWashington DC naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti hurumende yeZimbabwe haifaniri kugunun'una kuti sei America isina kukoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Summit vachiti musangano uyu wakarongwa neAmerica nekudaro ndiyo inosarudza vainoda kutandadzana navo. Ngatinzwei hurukuro yaita vaMasie naJonga Kandembiri weStudio 7.
Danriri rauda kutora iri of course vari within their rights kuita zvavanenge vachida kuita but uyu musangano wadedzwa neAmerica ichisangana nenyika dairi kuda kuchitidzana nayo. Saka kunyika kwavo kunotoshandisa kuti kungava kuchinangana nenyaya BP sezvo musangano wakokwa nenyika yaAmerica usiri musangano kana kuti United Nations waungati vangakumplina vachienda.
Tichiona kuti ivo vashava vari kuno kumusangano iwoyu tingati here Zimbabwe haina kukokwa kumusangano uyu nekuti mutungamiri wenyika haana kunge aripo?
Ya nenyaya yezvirangwa zveupfumi ndikanzi masanctions aripo ndinoona sekuti Zimbabwe inogona yakaremekedzwa pakukokwa kwayakaitwa kumusangano uyu. Tinoziva kuti America iri kunyunyuta nezvekuitika kuzimbabwe kunyanyanya kutyorwa kwekodzero dzevanhu, nyaya dzecorruption nedzimwe nyaya dzairi kutaura kuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa. But taona kuti nyango zvakadaro Zimbabwe yakakokwa, zvinova izvo zvinofanirwa kuve zvichitatsawo nyika yeZimbabwe kana hurumende yeZimbabwe zviri zvinhu zvatinati pachirungu zviri positive.
Takaonawo vashava vachinyunyuta pamusoro pekuwedzerwa kwevanhu vakaiswa pazvirango neAmerica. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Zvirango zvakaiswa neAmerica paEmerson Junior nemumwe mukadzi akaiswa ipapo inyaya yekuti iAmerica iri kudilawo nesituation iri kuZimbabwe maonero yainenge ichiita. Nyaya yecorruption inyaya iri kuuya yatigati pamusoro pemaissues ari kutaurwa. Saka kuiswa kwakaiswa vanhu ava pazvirango zveupfumi zvinhu zvanengati hazvishamisi, zvinhu zvagara zvichitaurwa ende zvinhu zvanengara zvichionekwa kuti zviri kutouya.
Iyo Zimbabwe kana ichinyunyuta nedanho ratorwa neAmerica, chii chiri kuitadzisawo kuti itarise zvacho zviri kunongedzwa neAmerica kuti izvigadzirise?
Ya izvozvo zvinhu zvinotoshamisawo zvekare because nyaya dziri kutaurwa inyaya yekuti Zimbabwe inofanira kuve ichiremekedza kodzero dzevanhu muZimbabwe. Hapana imwe mitemo iri kumbotaurwa kuti Zimbabwe iremekedze mitemo yamuAmerica, but iri kunzi iremekedze mitemo yayo yakadzika.
Avo vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare muTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganyauye ari kumusangano mukuru weUS Africa Summit kuti atiudze kuti zvinhu zviri kufamba sei. Uri sei Marvelous?
Aiwa, ndiri nani, ndiriko kuUS Africa Leadership Summit yapinda pazuva rechipiri uyezve nhasi ndopane mongo wemusangano uno sezvo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu munguva iri kutevera.
zvinhu zvakamira sei muWashington DC nekuti tinoziva kuti kana pakaungana vatungamiri vakawanda zvakadai vaBiden vachitarisirwawo kuti vanenge vachitaura zvinhu zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka waonawo sei pawanga uchienda kumusangano
Aiwa zvinhu zvakasunga muguta reWashington DC kufamba kwacho hakusi kufambika nzira dzakavharwa asi ndinofara nazvo nekuti nezuro zvakambonditi netsei nekuti ndakafamba ndichibva kwanda ndiri kubva ndichiuya pamusangano uno zvakanditorera 2 hours uyezve kuri kutonhora asi ndazonyatsodzanisa pfungwa ndakafara nekuti ndiri kuona kuti vari kuchengetedza watingati uye mutungamiri wenyika yeAmerica uyezve vatungamiri vari kubva muAfrica nesuwo nekuti havasi kunyatsoratidza kuti unopinda nepapi kana uchienda kumusangano uyu uyezve uchinge wasvika uri kubva waenda kunoongororwa denda recovid-19 usati wapinda saka wese ari kupinda mumusangano uyu ari kutanga avhenekwa kuti ane denda iri recovid-19 here kana kuti kwete uyezve aiwa pane mapurisa masoja nemabarricades kwese hausi kunyatsozoti zviri kufamba sei asi pari zvino ndakufana nekuti ndiri kuona kuti ndakachengetedzeka
tochitarisawo zviri kutarisirwa pamusangano wanhasi ndezvipi zvikuru
Ndiri kuona kunge vaBiden vachawanikwa ivo vachitaura pamusoro pemari yavari kuti vachange vari kupa Africa. Takaona hurumende yeAmerica ichitaura kuti ine mari inodarikidza 55 billion yavari kuti iyo vachange vari kupa Africa. Asi pamusangano uyu zviri kubuda ndezvekuti America iri kuti haisi kumanikidza nyika dzemuAfrica kuti dzishande nayo asi vari kuti ivo vada kuita kuuya watingati kushandira pamwe nenyika dzemuAfrica nekuti vari kuti tiri kutarisa zviri kuitika kune nyika dzakadai seChina neRussia dziri kushanda neAfrica pari zvino asi vachitaura ivo kuti pakushanda kwavo uku hatisi kuona vachiwanikwa ivo vachiremekedza kodzero dzevanhu vari kuti vada kushanda nenyika dzemuAfrica dzinowanikwa dzine hurumende yejechetere takaona nezuro sekutaura kwamamuri kuita kuti vafred kushava vanga vari kuno pamusangano wanga uripo wepeace building wemunomo wanga uri kuitwa muno wanga uine vatungamiri vekumozambique nekune dzimwewo nyika uyezve takanzwa America ichitaura pamusangano uyu kuti ivo vari kufara kuti Africa Union yakawanikwa iyo ichitura kuti aichashanda nenyika dzemuAfrica dzichange dziri kupirigura hurumende yadzo saka America iri kuti iri kufara saizvozvo ichange iri kushanda neAfrican Union mukuedza kuti pave neutongi hwejechetere muAfrica
aiwa tinotenda zvikuru marvelous marvelous muhlanganya uye mutori wedu wenawe Studio 7 ari kumusangano mukuru weUS Africa Summit uri kuitirwa muno muWashington DC Gwaro richangobva mukuburitswa nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti hondo yeRussia neUkraine iyo yakavhiringidza upfumi hwenyika dzakawanda pasi rose yakakanganisawo upfumi hweZimbabwe zvakanyanya kuburikidza nekudhura kwezvinhu zvakapa kuti vanhu vakawanda vayaure asi dzimwe nyanzvi nyaya dzezveupfumi dzinoti kunze kwehondo upfumi hweZimbabwe wanga wagara wakananga kumawere Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mugwaro rairo kupera kwambudzi iro richangobva kuburiswa WFP inoti hondo iyi yakakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita sepeturu nechikafu chikafu chakatangawo kushomeka kana kunetsa mune dzimwe nzvimbo sezvo nyika zhinji kusanganisira Zimbabwe dzaitenga gorosi kubva kuUkraine mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vaudza Studio 7 kuti muono weWFP unoenderana nezviri kuitika pasi rese
kukwira kwemutengo kwakangotekeshera pasi rose mukatarisa panyika dziri pamusoro chaidzo vari kunetsekawo nemitengo sekunetseka kuri kuitika panyika dziri kusimukira
asi vamwe vanoongorora nyaya dzemagaro yevanhu akanaka vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvanga zvagara zvakaoma muZimbabwe hondo iyi isati yatanga
tinoona isusu kuti matongero enyika chaiwo ndo akaondonga nyika corruption uore tinongoona makambani nemakambani gore negorani ngachingowedzerwa kana pazvirango zveupfumi zvatoti matargeted sanctions aye America anotoratidza kuti pane huori hwakaipisisa huri kuitika muZimbabwe mari dziri kubiwa kubva kugoridhe chaiyo kumadiamonds
vaenderera mberi vachiti vemabhizimisi munyika vari kuhwandawo nehondo yerussia neukraine vachiomesera vanhu nekukwidza mitengo yezvinhu asi vamutashi varamba izvi vachiti
dai kwaiva kuri kunzi zvitoro zvishoma ndopataitarisira kuti vezvitoro vangadai vachitengesa zvinhu zvavo neunjikire asi zvitoro zvawandisa zvakawanda muZimbabwe zvekuti mukaenda kana kumaruzevha atinotenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana kumatunhu enyika gumi akasiyana siyana kune zvitoro zvakawandisa
vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti matambudziko aunzwa nehondo yerussia neukraine anoratidza kuti pane zvisiri kuitwa zvakanaka nehurumende
zvane dambudziko rekuti mapolisi zedu nemavision zedu they are crippled haana hwaro haana zvaanoreva saka nyaya yekuukraine iyoyo inyaya inosenzeswa as a political excuse nevanhu vari kutotadza havo kumanaja economy
izvi zvatsigirwawo nevanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabor economic development and research institute of zimbabwe vanyasha muchichwa avo vati nyika iri kutadza kuteera zviga zvayakatara kuti nyika ifambe zvakanaka munyaya dzeupfumi
titarisawo panguva iyoyo tinoona senyika kuti tine zvatakatara zvatiri kupotsa takatarisa NDS 1 inotaura kuti tinofanira kukura neabout 5% pagore roga roga tikatarisa World Bank futi yakataura kuti Zimbabwe isvike pamiddle income country yatirikuda kusvika by 2020 tinofanira kukura ne14% pagore rega rega kana kupfudza asi tiri kuona tiri kutadza kusangana nazvo izvozvo
gurukota rezvemari muzvinapfundo mutuli muve uye gavhuna werabz dr john mangudya vakambotiwo havo hondo yekuukraine nerussia iri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyika kunyanya mitengo yezvinhu asi vamuchitya vati zvinofadza kuti mwaka uno hurumende yakatozivisa kuti nyika ichawana gorosi rakawanda kudarika rainoshandisa gore rino zvisati zvamboitika kubva pakatanga kurimwa gorosi munyika kuma1960s zvichakadaro WFP ichashandisa $36.7 million kubatsira vanhu vane nzara mumatunhu masere munyika ukuwo gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana achafa nenzara munyika sezvo achiti hurumende ine chikafu chakakwana mushure mekuona matambudziko aisangana nevanhu pasi rose munyaya dzechibage negorosi United Nations neTurkey zvakazotungamira nhaurirano pakati peukraine nerussia kuti ukraine itange kutengesa fotereza gorosi nechibage ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
Zimbabwe kutanga gore rinouya inogona kutanga kurasikirwa nevadzidzisi vakawanda sezvo Britain yave kutarisirwa kutanga kupa mavhiza ekunoshanda kunyika iyi kuvarairidzi vemunyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kutanga musi wa1 kukadzi gore rinouya Britain inoti ichange yave kupa basa varairidzi kubva kunyika pfumbamwe dzinoti Zimbabwe, Ghana, Hong Kong, India, Jamaica, Nigeria, Singapore, South Africa neUkraine. Chiziso ichi chiri kutambirwa nemufaro nevakawanda kunyanya varairidzi avo vagara vachinyunyuta nemihoro wavanoti mutero wembwa wavanotambiriswa nehurumende. Mutungamiri weEducators Union of Zimbabwe kana kuti EUZ rimwe remasangano anomirira varairidzi munyika Zvare Tafadzwa Munoda Wafa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvakanaka kuti vadzidzisi vawane mikana iri nani havazi vose vanogona kuiwana vakati zvakakosha kuti hurumende igadzirise mihoro yevarairidzi pamwe nemashandi avo.
Kutambura kwatiri kuita sevarairidzi munyika yedu kuchakonzera kuti 1 February achisvika varairidzi vaapply nouwandu hwavo vachida kuenda vese kuUK. Tinokurudzira kuhurumende yedu yemuZimbabwe kuti ngai improve muhoro wevarairidzi nemaworking conditions kuti chengetedze varairidzi vasatiza nekuti vana vemuno muZimbabwe vanotsvaka quality education inobva kuvarairidzi vanohora muhuro wakakwana.
Muzinda weBritain muZimbabwe wabvuma kuti ichokwadi kuti hurumende yeBritain yakatora danho iri. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObert Masaraure vati hurongwa hwenyika yeBritain uhu hunoratidza kuti hurumende yayo inoziva kukosha kwakaita dzidzo munyaya dzebudiriro. Vamasara uri vatsanangura kuti munguva pfupi yapfuura sangano ravo rakabatana neEUZ pamwe neZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA akaendesa bazi rezvemabasa kudare High Court nechikumbiro chekuti hurumende itevedzere mutemo panyaya dzekodzero dzevashandi panyaya dzenhaurirano pamihoro yavanotambiriswa kwete kuita zanondega.
Takaenda kudare tinotura chichemo chekuti dare ripote chemawakers anoshandira government anove mawakers ari kunyimwa right to collective bargaining. Right to collective bargaining iyo irimo muumbiro remutemo section 2031b iyo inoti kana hurumende ichida kufikisa maconditions of service evashandi vayo inofanira kuchizviita in line with section 655 of the constitution. Inove inoti hakuna maconditions of service anasira salary maallowance kana mabenefits anozongotaurwa pasina kuitwa nhaurirano pasina kusainwa chibvumirano.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvemabasa vapaul mavhima asi nharembozha yavo yange isingabatike. Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati havana ruzivo nezvechiziviso chehurumende yeBritain ichi.
Hatikwanise kunge tichikwanisa kutaura pamusoro pevarayiridzi vari kudiwa nehurumende yekuBritain. Tine mamwe mabaziwo anoita neizvozvo akaita sebazi republic service labor and social welfare nowa ndiro rinenge rine macivil servants ese ndo rinoita tinoti recruiting yemacivil servants ese. Kana kutaura nebazi rezvehigh and tertiary education ndo rinotraina savarayiridzi vedu vatinozotora vachizopinda muzvikoro.
Kunyange Zimbabwe ine varayiridzi vashoma muzvikoro yakanyorerana chibvumirano neRwanda chekuti itumire varayiridzi kunyika iyi kutanga muna Gumiguru. Kurukota rezvedzidzo amai Evelyn Ndlovu vanoti Zimbabwe inoda varayiridzi zviuru makumi maviri nevashanu kana kuti 25,000. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Mwive vakaisa mari yekupinza mabasa varayiridzi zviuru zvinomwe mubhajeti ravo regore rinouya kana rikatambirwa. Asi vamwe vanoti panodiwa varayiridzi vanosvika zana rezviuru kana kuti 100,000. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzana MC.
Amai Ellen Scala, mudzimai wemiriri weZengeza West vari mujeri rechikurubhi vaJob Scala, nhasi vabatwa nemhosva yekutyaira motokari vari kudivi risiriro. Mutongi wedare raMajor Street, amai Evelyn Mashavakure, vati amai Scala vabhadhare mari inosvika zviuru makumi matatu kana kuti 30,000 zvemadhora emunyika kana kuti vopika jeri kwemwedzi miviri. Vanziwo vasatyaire motokari kwemwedzi mitanhatu. Amai Scala vanga vachiramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti vakasungwa mushure mekuramba kubhadhara mari yechioko muhomwe. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana vakafa vamwe vakawanda vakakuvara muKinshasa guta gure DRC nekuda kwemafashamu emvura uye parikuitwa chipatapata chekutsvaga vamwe vakatsakatika. Mumwe chiremba uye ari mutambi wenhabvu tinodzokora zvakare chizvarwa cheZimbabwe chinogara muJacksonville mudunhu reFlorida muno muAmerica, Dr. Emmanuel Nzuzu, vanova nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa pamwe nezvekubatsira vane dambudziko rezvinodhaka vari kuZimbabwe pari zvino kwavari kuedza kubatsira vamwe vari kunetseka nematenda aya. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mazuva ano ndiri kuno kuZimbabwe ndiri kufamba nechirongwa chinonzi how to quit and how to stay sober. Ichi chirongwa ichi chinobatsira vanhu vanoita zvedoro nemadrugs. Kazhinji kacho havafungi kuti vane problem. Saka ini ndinenge ndichibatsira vanhu ava kuti vatarise mukati mavo, inside themselves, kuti vaone kuti pane problem yatinoti willingness to change and admit the problem. So ndo zvikurukuru zvandiri kubatsira nazvo.
Saka maita misangano mingani panguva yamuri kuZimbabwe iyoyi?
Parizvino ndaita maworkshop mairi towards the last 2 weeks of November. Yekutanga yanga yakanangana nevanhu vanonetseka nealcohol nemadrugs. Yechipiri yanga iri yemasocial worker, matherapists, macounselors vanobatsira ivo vanhu vanonetseka nemaalcohol and drugs.
Saka misangano miviri iyoyo yakatambirwa sei, Dr. Nzuzu?
Attendance was very high. Vanhu vakataura kuti vafara nezvavafunda, vakandikumbira kuti ndiite deeper and deeper ndichifundisa iyoyo program yekuti how to quit and stay sober.
Tinoona kuti imi munogara kuno kuAmerica, chii chakaita kuti mude kuenda kunoita misangano iyoyi kana kupa dzidziso iyoyi kuZimbabwe?
Chakaita kuti ndiuye kuno kuZimbabwe neprogramu iyoyi how to quit and stay sober ndechekuti ndaiverenga manewspaper ndichitaura nevanhu vachitaura kuti nyaya yemadrugs nemaalcohol yanetsa zvikuru and vanhu vazhinji vari kushaya chinovabatsira. Even vakaenda kumahospitari kana kumaprogram vanongoramba vachinwa. Saka ini semunhu akanga achimboita research yezvealcohol substance abuse for over 17 years ndikanyora mabhuku, ndakaona kuti mabhuku angu aya neruzivo rwangu rwekungabatsira vanhu vekumusha kwangu kuZimbabwe. Saka izvozvo ndo zvakandipa chido chekuti ndiuye kuno kuZimbabwe ndigare pasi nevanhu vemuno kuZimbabwe tichitaura nyaya yekuti vanhu vangasununguka sei kubva muusungwa hwedoro nemadrugs.
Saka icho chirongwa chenyu ichi, Dr. Njuzu, chinobatsira sei vari kusangana nedambudziko irori rezvinodhaka?
Programu yangu inokwanisa kubatsira kurijusa nyaya yedoro nemadrugs because tinotarisa vanhu ava as individuals who need healing. The focus is on healing.
Zvinhu zvikuru zvinoita kuti vanhu vade kuramba vachishandisa zvinodhaka izvi?
Zvinhu zvikuru zvandinoona zvinoita kuti vanhu varambe vachishandisa doro nemadrugs is self-deception, dishonesty, untrustworthiness, selfishness, and self-centeredness. Zvakawanda, but izvi zvandataura izvi ndizvo zvikuru kuru.
Mazera api, Dr. Nzuzu, amuri kuona ari kusangana nedambudziko irori rekushandisa zvinodhaka?
Zvandiri kuona ndezvekuti alcohol nemadrugs anongoafekta munhu wese at any point, at any age.
Avo vanga vari chivarwa cheZimbabwe chinogara muFlorida muno muAmerica, Dr. Emmanuel Nzuzu ava ari kuZimbabwe pari zvino vachitaura naJonga Kandemire weStudio 7. Munhau dzemutambo uriko nhasi weFIFA World Cup semifinals kuQatar, Morocco iri kutamba neFrance nenguva dza 9 manheru. Tatinzwei kubva kuna Michael Cariati.
Nasi kune makuwerere pakati pechikwata cheMorocco icho chiri kusvika mare ku2022 World Cup nechikwata chakapedzisira kutora mukombe uyu cheFrance. Veruzhinji munyika kusanganisira muongorori wemutambo wenhapfu vaLawrence Wekwet vane chivimbo kuti Morocco inokunda France mumutambo uyu.
Mutambo weMorocco neFrance ndirikuona uri tricky zvavo, asi ndirikuona Morocco ichikukwanisa kubudirira because iri kuda kurova maworld champions, iri kuda kupinda mufinal. Ndiyo team yakatanga kupinda mumasemifinals muAfrica, saka this time around inokwanisa iri kuda kutoita surprise yacho yekupinda mufinal. Saka ndirikuona France ichirwa neMorocco.
Chikwata chinokunda apa chere kusangana neArgentina iyo yakarova Croatia 3-0 nezvibodzwa zvakanwiswa naLionel Messi nezviviri naJulian Alvarez. Argentina yaka...
T tinotenda Mike onguwa edu ya jikana na wa tereri msakanganuti mchikongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum nasi. Chirikuli utarisa jirikuli itika kumsangano we US Africa Leadership Summit urugwiti wa muno mu Washington DC. Sezo nkwa edu ya pera rikayatimbo tarisa msure na osha kare Zimbabwe yogununguna nekusakukwa kwa wamunangagwa kumsangano we US Africa Summit. Morocco yotamba ni France banyeru ano ma semifinals e World Cup. Tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi. Ini ndini Blessing Zulu ndokusi ya imina Geina Gumede munaude isindebele.
So kuhizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusiphathela indaba zesishona olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 14 Mpalakazi 2022 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla
yebikho ekhona phakathi kweRussia leUkraine sibone iphazamisa ezomnotho eZimbabwe ikakhulu esingakhangela ukukhwela kwayenza amafutha wezimotokani njengabo diesel lepetrol phakathi kumnyaka wenyanga zika May lo August lapho isibone khona ifuel ediesel ingena iphosa ingena ku $2 yakwele America. Njalo sibone ukuthi lokwenza ukuthi inflation yalapha la.
Impi phakathi kwele Ukraine lele Russia ibikwa isivangele uphazamiseka okukhulu kwehlangothi ezithiyeneyo zempilo kwele Zimbabwe okugoqela indlala kubika abe World Food Program.
Kulu namhla okuzabe kule ukuthiwa US Africa Business Forum where omongameli they take a step back sebe yekela i private sector e America le Africa kube khulumisane and come up with those deals kule ndawo ethi khona i deal room namhla zabe khona where the private sector speak to each other on these various sectors njenge agriculture njenge energy.
Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe oqhakathekileyo emhlanganweni wenkokheli yamazwe abensundu oweUS Africa Leaders Summit owenzelwa eWashington DC. Kwezemidlalo, baningi abathi kungahlake kuye ngasifudlana umdlali weArgentina uLionel Messi aphakamise inkezo yezizwe zomhlaba kumncintiswano oweFIFA World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Impi phakathi kwele Ukraine lele Russia ibikwa isivangele uphazamiseka okukhulu kwenhlangothi ezithiyeneyo zempilo kwele Zimbabwe okugoqela indlala, ukuselakala kwendlela zokuthumela impahla, umnotho lokunye. Lokhu kuphume kuphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso ebona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele eye World Food Program WFP. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo lwabe WFP luveze njalo ukuba impi yeUkraine ivele yaqhamuka umhlaba osusithi usuphuma engxakini ezivangelwa ngenye impi yokumelana lobhubhane lweCOVID-19 ndawone lesivuno esiphansi kakhulu somnyaka ka-2021-2022 esivangelwe ikungani kuhle kwezulu. Uphenyo lolu luthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota yona eqonge isuka kudola ilodwa lengxenye $1.55 isiya phose kumadola amabili $1.73 yikho okubangele ukukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni lakwamanye amazwe omhlaba. Abantu abafika izigidi phose eziyisithupha 5.8 million bacatshangelwa ukuba bathwalise nzima indlala. Ukuthi abantu abangaba isilunganiso songamachumi aphezulu kwamahlanu ekhulwini 53% lisuka kumachumi phose amane 39% kumnyaka odluleyo yibo ababhekane nendlala emathebeleni North kulandela ngabantu abayisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini 40% ukusuka kumachumi amabili lanhlanu 25% ababhekane nendlala eMashonaland West. I-WFP iphinde yathi abantu abaningi sebephila ngemali abayithunyelwa izihlobo labemuli abasemazweni besithi imali le isetshenziswa ukuthenga ukudla kuphela. Ingcitshi ezichube ezikhulume ngalolu phenyo zithi lulakho ukuba luqinisekile besithi kumele leZimbabwe libe nendlela zokulungisisa udubo lwendlala. Lokhu kuthiwe ngumnumzana Timothy Sithole, ingcitshi ecubungula ezombusazweni othi kumele leZimbabwe ligcine ngokulima.
Impi ekhona phakathi kweRussia leUkraine sibone iphazamisa ezomnotho yeZimbabwe, ikakhulu esingakhangela ukukhwela okwayenza amafutha wezimotokali njengabo diesel lepetrol phakathi kumnyaka wenyanga zikaMay lo August, lapho esibone khona ifuel ediesel ingena iphosa ingena ku-$2 yakwele America. Njalo sibone ukuthi lokhu kwenza ukuthi inflation yalapha la.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Danford Mtashu okhokhela inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Retailers, yena othi udubo lwe-Ukraine luphazamise amazwe omhlaba ikakhulu asathuthukayo njengeZimbabwe.
The increase in the price of fuel is definitely
ukukhwela kwentengo yempahla kuzaba ngeke lokho okwenzakalayo emhlabeni wonke jikelele. Nxa singakhangela lokho okwenzakalayo phakathi kwe-Russia le-Ukraine kuyaphazamisa ukukhwela kwentengo.
Ingcitshi ecubungula ezomnotho umnumzana Felix Dube uthi okwenzakala e-Ukraine akulani lokwenzakala kuleli.
Kuyixanisa kakhulu lokho okwenza ukuthi intengo zezinto zibe siya phezulu. Sikhangele njalo sibone ukuthi iwithi inyawuthi leyo esetshenziswa ukupheka isinkwa layo ingasatholakali, njalo ibisitholakala isile intengo ephezulu kakhulu. Lokho kwenza ukuthi isinkwa la sibe sikhwela lezinye izinto ezilungiswa inyawuthi. Lokhu yiyo indlela impilo esibambe ngakho thina njengeZimbabwe.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende yehlule, kodwa embikeni wakhe wokwethula uluhlu lwendleko kahulumende lokubuthaniswa kwemali yaleyo ndleko olwebhajethi, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba uhulumende uzabeka imali eceleni ukuze iye ekwakhiweni kwamadamu okuphathisa abalimi amasimo okuthelezela awe irrigation ukuze ilizwe lilwisane lendlala. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uqhubekela phambili umhlangano we-US Africa Leaders Summit e-Washington DC lapho kukhangelelwe ukuba uMongameli Joseph Biden uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngombuthano lo ongene kusuku lwesibili namhla. Intatheli zindaba yethu uGibbs Dube usemhlanganweni lo. Dube, siyakwemukela. Dube, ya, sengikuzwa kuhle Mthembo. Ungasitshela ukuthi kwenzakalani namhla kulumhlangano?
Ye, umhlangano lo uyaqhubekela phambili njengokutsho kwakho-ke. Namhla-ke kule ndaba sibili emnandi kakhulu ebona ngezamabhizimusi, kubizwa kuthiwa i-US Africa Business Forum. I-forum le-ke ingathi izigaba ezimbalwa, ezinhlanu. So bakhuluma-ke ngokuthi kambe ele Africa lingadlelana njani lele-US nxa ukhangele ukuthenga lokuthengiselana impahla. Kuzobuya-ke khonokho ukuthi nxa sokubuya phambilini kambe ezemali-ke kukhona yini ukuthi eleZimbabwe lazo lingathola kumbe amanye amazwe khonapho kule Melika. Kukhulunywa njalo langangokuthi-ke kwezokulima kwini okwenziwa ukuthi kube ne-food security kuzwekazi le-Africa. Kube sokusiba njalo bakhuluma nge-digital age kathesi ukuthi kambe ama-networks konke khonokho okwenziwayo kambe kungathiwani ukwezithi abantu be-Africa bakusebenzise njengakhonapha ukwenzakala kule Melika. Kwezokusithi-ke kukhona njalo okuningi magumede okubuyayo.
Kuyini njalo okunye okwenzakala khonapho?
Ye, sikhangelele ukuthi uMongameli Joseph Biden uzafika lamhlanje khonapha lapho esikhona, lapho azakhuluma khona kumbe ngithi azayithula khona umbiko wakhe sibili okuqakathekileyo. Kwenyengazani-ke uzakhuluma ngokuthi izwekazi le-Africa kumele lisebenze kuhle kakhulu lele Melika, obuzaqhamba sula amazwi afisa ukuthi aguqule izenzo kanjani ukunenga kakhulu okumele ukuthi nga kwenziwa soke ngasikhangela ke kunenga kakhulu makhubete okumele kwenzakale khonapho
ukhangelelwe ukufika sikhathani umongameli Joseph Biden.
Ye umongameli Biden bekhangelelwe ukuthi uzafika ngo-1:30 ngasikhangele isikhathi sangapha kule Melika kodwa ke sokanye ngazane ngaphuzaphuza mbijana ungathatha 35 minutes from isikhathi leso kade umele angene ngaso khonapha kodwa ke hhayi abantu bamlindele sibili okunye okumangalisayo makhubete.
Hayi siyabonga. Kulo muntu oke waxoxa laye Dube ngubani?
Ye ngiqokele uSifiso Nyathi odabuka eZimbabwe osemhlanganweni le. Akuze ukuthi kwesithini njalo kwenzani kule mhlangano ethiyeneyo lamhlanje.
Kulungile.
In 157, we're heading over room 157 now.
Umhlangano lo ngwenkokheli ze-Africa ezibala mhlawumbe more than 40 countries babizwe ngu-President Joe Biden ubezokhuluma ngendaba zama-partnership around economic development around ukutshintsha komkhathi abathi climate change bafuna bekhulume ngokuthi bengancisana njani between Africa and America ama-private sector wabo and engubanayo mina ukhona u-President Mnangagwa oloke under sanctions akabuyanga and out of all ama-leaders abakhona lapha e-DC I believe ukuthi ngiyedwa ogcineswe thumeza a representative I think ngiyu foreign affairs minister ubuye ngapha and yes it is significant ukuthi khona akabuyanga yena ngoba bayahlangana omongameli bamazwe amanyawo eAfrica they are speaking on the side bayavumelana ukuthi how do they engage US on these critical matters njoba nje angazi sonke sezokubona kule agreement ethiwa iAGOA eyo yona ekhangelane le trade between America le Africa that agreement is ending on 2025 it needs to be renewed ama terms akona ukona ukona renewa njani omongameli ngapha bayakhuluma ngakho ukona baza kwenza njani kodwa even engekho lapho mina u President Mnangagwa it's clear ukona e America yona particularly private sector yabo iyabona the potential in Zimbabwe, the private sector, even ngulama sanctions. That's why they invited ukuthi Zimbabwe kuye ngoba yes President Joe Biden labo mongameli abanye kodwa ama private sector yakhulumayo.
Ye kwenza ama business ubona zani kuyahamba njani njengoba sibone ngazani kulamazwe amaningi afisa ukusebenzelana nale lemelika
ikakhulu namhla okuzabe kule ukuthiwa US Africa Business Forum where omongameli they take a step back sebe yekela i private sector e America le Africa kube khulumisane and come up with those deals kule ndawo ethi khona i-deal room namhleza bekhona where the private sector speak to each other on these various sectors njenge agriculture njenge energy njenge infrastructure development and they see those opportunities in Zimbabwe they want to talk about them as the private sector and it's significant ukona they did invite Zimbabwe although kula ma sanctions vetens ukona they are eager to do business indaba zama sanctions yiyo nje ayenza ukona uMnangagwa engabi as the head of delegation njengamanye amazwe lapha.
Lo ngumnumzana Sifiso Nyathi osemhlanganweni we-US Africa Leaders Summit eWashington DC ubexoxa lo Gibbs Dube esilaye ecingweni. Kwenziwani Dube emhlanganweni lo?
Yeah, ngiyabona ukuthi ke kunenge okunye njalo okwenzakala kusasa makhumete okunye okungikhona ke sibona ukuthi kule agenda 2063 ethi ungakakhulu ke lizwekazi le Africa bazakhuluma ngakho khonokho ke babezekhuluma lakhona kungani kuyahayiza kancane okwe-good governance kuzobuya i-democracy nokuthi phela kuhlonitshwe ilungelo lomuntu loluntu kanye le-rule of law so kuzakhulunywa kakhulu khonokho bese kubuya ukuthi-ke ele Africa kambe lingavinjelwa njani ukuthi lingabi lobudlwangudlwangu obukhona emazweni amaningi futhi kubuya njalo ke ukhanya ngazani ke ama-leaders bona ngokwawo kuyamele ukuthi axoxaxoxe ngokuthi kambe nxa bevuselela izwekazi le-Africa kumele bebambe ngaphi njalo bengabambi kuphi so ke bagcine-ke ngakhonokho ukuthi phela nxa sebevalelisana kumele bethathane ama-selfies zithathane-ke imifanekiso so singazi ukuthi bazathathana-ke imifanekiso sikhathibani kodwa kukhanya ngazani kwenzakala ngo-3:50 PM kusasa kumese kuvalwa-ke sokuqedwa konke ngokuthi kambe ukudla kungaba khona yini kuzwekazi le-Africa singakhohlwa futhi magumede lamhlanje ungakhohlwa kule-U S Leaders Summit Dinner lapho-ke ngizadla sibili ngize ngidlwe lomankhala
uzasitika Siyabonga kakhulu Dube, sizaxhumana lawe njalo kusasa Mthembo. Kunjalo nje untungameli Nkomo we Studio 7 uxoxe njalo locubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Umhlangano ofana nalona uqhakatheke kakhulu kodwa phela ukufanele sikunanzelele ukuthi umbuzo ocishe uhambisane nawo lo obuzayo uqhakatheke kubani ungabuqhakatheke kuona amaAfrika noma uqhakatheke kuiAmerica njengezwekazi elikhulu emhlabeni. Impendulo kulokho Nkomo ukuthi umhlangano lona uqhakatheke kuyo kakhulu iAmerica ngoba ithe iyalimuka kwaba izinto ezimbili kuyo. Okokuqala, umongameli lona ophumile uDonald Trump simbonile indlela kade busa ngayo, uye wayisusa iAmerica kuyibalazo lezwe lomhlaba. Wagxila kakhulu kwizwe lesiAmerica, wanciphisa ubudlelwano balo namanye amazwe. Okwesibili, iAmerica ithe iyaphaphama yathola ukuthi iChina okuyimbangi yayo enkulu namhlanje emhlabeni kwezomnotho, kwezontuthuko, kwezobuchwepheshe, itechnology. Yathola ukuthi iAmerica iChina siyithathe kakhulu, isingene kakhulu eAfrica, kanti ekuqaleni iAfrica kwakuyindawo yeAmerica neEurope nje ababedlalela kuyo. Bathe bayalimuka bathola ukuthi sebevuleke igephu, isikhala esisetshenziswe China. Esikubonayo ngalo mhlangano ke uBiden uzama ke ukunciphisa lelo gethe bese livulekile.
Umongameli Mnangagwa babunkomo akekho kulomhlangano ngoba wetheswa izijeziso zenotho iMelika. Esikubone kusenzakala izolo njalo iMelika sibone isethesa indodana kaMnangagwa Emerson Mnangagwa Jr. Izijeziso ezifanayo kanye lonkosikazi kakuda kwaseta Gwirei labanye abachiyeneyo ibethesa umlando okuphatheka kundaba zenkohlakalo i-corruption okuyinto eyenzakala ngesikhathi iZimbabwe leMelika njalo zisithi zizama ukuvuselela ubudlelwano. Ungathini ngalokho?
Okokuqala bamnkomo, kuyasibonisa lokhu ukuthi iAmerica ayigcize chakala ngobudlelwano bayo kwezomnotho nezwe leZimbabwe ngoba iyazi vele ukuthi izuza kakhulu kwamanye amazwe. Sizabona ke ukuthi la eAfrica kunamanye amazwe abuseka kangcono kakhulu iAmerica ejabulela ukuthi yakho ubudlelwano nawo. Singabala kwamanye amazwe yona le South Africa, oKenya, sikungeno Zambia manje, maningi nje amazwe esingawabala iAmerica ebheke kuwona. Kodwa ke lokhu ekwenzayo futhi iAmerica, sizakhumbula futhi ukuthi kwezepolitiki kuningi okwenziwa yizano okungawugculisiyo umhlaba. Ukhetho lolu lokuvala izikhala akade lukhona olokuchibiyela sibonile izano ichaya abantu, ihlukumeza amalungelo abantu, zonke lezo zinto.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe, sixoxe laye eseVirginia khonapha eMelika. Namhla kuhlelo lwethu olwe diaspora for a profile lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Silonkosikazi sibona kuhle Bebhe Ncube odabuka enyathi esiqintini sebubi eningizimu yemandebeleni. UmaBebhe uhlala eHervey Bay esabelweni seQueensland kwele Australia njalo ungumbalisi useleminyaka engamachumi amabili lambili ekulelo.
Mina ngihlala eHervey Bay. IHervey Bay ise Australia in Queensland. Well, in Queensland, yeah, above in Brisbane. Ikhala khona. It's a beautiful place.
So, nxa ungasitshela ngokuthi wafika njani Australia, kuyini okwakwenza kwakususa phansi eZimbabwe ulubhekise Australia?
Ekhaya kwakunzima. things were really tough. So, when I was 2000, umkami was thola a scholarship with a master's yakhe in New Zealand, Otago University. That's Savaleka. And then from there, he got a job in Napa, because in Australia. But in New Zealand, New Zealand was very good, but the economy on Kunai was not very good. There used to be a map. And then since then, we never looked
at. Ufika in Australia, when I'm 7 years
old, I was a teacher. 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 I was Lapa or not, or what means it? And then I sent that to them, and then they came back and said, I'm eligible to in Australia.
So, but Tatama Pepago is Zimbabwe, so this is Ababon Woody, Uyaneli Sufun disappanab.
Yeah, I said, I'm going to say, but in a Zimbabwean person, should be a step ahead. I think in the Lapana, I think in the means it decree, means it decree to want to grab a friend and Yaranda. So, means a year qualification, and after that, I want to. It was good. It was very, very good. Very, very good. Because it is in a day, it is different from it in a lap.
Who makes you work? Yeah.
I'll give you a simple thing. Utumtona in a hint of a woolly match, Utumtona invented it wrong. You don't stay on that. You just move on. Okay, John, it is this. Okay, fine. We're not looking at this. Let's move on.
Gagazo.
Kukulona, your language. And then I did a master's in special education. Mm-hmm. And then that took me into special education.
We are Lisa in Ubangu teacher Konangapo, Bangasi Katanisa Labo teacher Abekaya Bakala, as Zimbabwe in Shawana is Luzai.
I don't know. Gumede Badi is very, very careful. Mubanga Ubele Ekaya, Ubiala, we would not look at the Udo chat. Good thing that I look for Ana, Lapavelaka, Melo Uti, reduce the speed. Ube was what we know. No wins out, no bad not and jazz. There's something like that in general special education. Means I must have been special education. In general special education, I am having a very, very good time.
So when I have one lapa, Ogulis Dingo Kona, Wangena, Konapo, we are Gukumbule, Inekaya, Wumbia, Fisu to Buele Kaya, Welini Langa, Wumbe, Velimpiliako, Ising Yakonangapo.
I near to Buele Kai, never I look whatever. It's in good toilet Kona lap, and she knows in toilet now. Ni hambe ngiyifaya ekhaya ngikeni samatisi afunza khona ngale ekhaya ukuthi hayi umntu manje ekhaya umntwana ngale nganole ADHD ngabachandi bathi nesathi umntwana ADHD ngibaje ukuthi hayi ngamntwana loyo nje asenze nizo asithini how about that I've got all my knowledge impact on abantu bekhaya.
Unkosikazi sibona kuhle Bebe Ncube isizalwane seZimbabwe esixoxelayo eseHervey Bay eQueensland kwele Australia.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022
eQatar. Kwezemidlalo banengi abathi kungasake kuye ngasifudlana. Umdlali weArgentina uLionel Messi aphakamise inkezo yezizwe zomhlaba kumncintiswano oweFIFA World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leArgentina lifinyelele kufinali yomncintiswano wokudinga intshantshu yezizwe zomhlaba emdlalweni wenguqu ngemva kokunqoba eleCroatia nge-3 kanyango lesibili ntambama. Wayengumkhandli weqembu le-Islanders uTobias Mtshikambanje uthi isifiso sakhe ngesokuthi umdlali olodumo emhlabeni jikelele uLionel Messi ongukapteni weqembu leArgentina athathe umhlalaphansi ephakamise inkezo yezizwe zomhlaba.
Morocco efake i-Afrika kwesinye isibanga.
ngibona layo engadlula ephambili kuyeshwa umncintiswano wokugcina okuthiwa ngama-finals. Kodwa khonapho kuma-finals kuzaba lomnye umdlalo ongaza kubonakale kuma-World Cup, ngoba ngingowe-Africa kodwa ngenxa yokuhlonipha uMessi ngibona ngani Argentina iye ngaphakamisa inkezo e-World Cup ka-2022.
Wadlalela iqembu le-Real Stars njalo esengumqeqeshi weqembu labasakhulayo e-Lepton Groove uMkhululi Dube uthi yena esakhe isifiso ngesokuba kuhlangane amaqembu amatsha kufinali yalo nyaka.
Mina ngifuna kuhambe iMorocco ngoba iFrance ibikhona ngale last World Cup, anti iyo kade ikhona last time manje. So akwenzi ukuthi iFrance ihambe futhi ibhora liyabe selingasachazi iFrance ihambe. Njengoba iMorocco ingenile wona kuyi-first time yeNtshipele Morocco ukuthi ihlingene la kufinali maestra.
Wayengunozinti weqembu le-Highlanders uWanda Mpofu yena osengumqeqeshi wabonozinti yena uthi iqembu le-Morocco lizamangalisa abaningi ngokungena kufinal.
IMorocco was surprised from goalkeeping vele. I think they've done well because they've only conceded one goal kuphela. So I think hayi Morocco awumelanga zize befika, ungaboni ifika kwe-extra time Morocco yawo.
Iqembu le-France lizadibana le-Morocco ngehola lethoba mune munye namhla ebusuku. Iqembu le-France yilo liphethe isicoco ngemva kokunqoba le-Croatia ngomnyaka ka-2018. Umdlalo wokugqiba umncintiswano uzadlalwa ngesonto mhla zili-10 lathoba mune mbili ku-final, lawo azanqotshwa kumidlalo ye-semifinal azadibana ngomgqibelo kudingwa iqembu eliphutshelise endaweni yesithathu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo. Joseph Njanji.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum. Sikhangela okwenzakala emhlanganweni omkhulu owenkokheli yamazwe awezwekazi le-Africa anxuswe ngelemelika khonapha eWashington owe-US African Leaders Summit oqale izolo.
Zakulimaza ngebeat singele isikotana phezulu. Ingoma lenyi kiphe ngomnyako omusha. Mareyi kuma ngesomiso kule virus esihideyo elizweni abantu bayakhala ngomkhuhlane isimanga yokuthi nithengilele ebuthongweni laphupha uba umadlela kuluma layo ngomkhuhlane sakhuleka wasemphendula wasesithi Skhosana Bendi sabese rekota etawuni ingoma yakho khona uzaphela ivirus ingoma leyi kiphe ngomnyako omusha ingoma leyi kuma ngesomiso ubaba lomame kabazwanani emagazini bayaplatelana abantwana abasafundi esikolo amahofisi Baliwe Nkulumile Do ngulungu Iza pela Ii virus Ime nditela yo Utaka nkulungu Uma atela Sipana lami Uyaboniswa Lingameisi Lingameisi Umunto mkulu Ivambane lae Kusemfu mkululigo Japae kwamba Tangi polisi Uhusabela Nyakulega, pela lindalele Abo mteto, nyabatanga Baya atwela, singa zangani Emkwa kweli, mwugubi ngilelani Kachana kachana, linga sondelani Unga sondela, uzatatwa Hii virus, hambekeza Maupige kaya, kezi izanda Iskosa na peni, iya ulaya Aso zubo ni kumkuta Ingo male yi kuruma nesomiso
siyambonga lapha uSikhosana esilaya owesikhosana band ngengoma yakhe ethi isomiso. Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Impi phakathi kwele Ukraine lele Russia ibikwa isibangele ukuphazamiseka okukhulu kwenhlangothi ezithiyeneyo zempilo kwele Zimbabwe okugoqela indlala kubika abe World Food Program. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yini uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.